ndinoka business kam kandinoita saka nekuda kwekuti tiroda kudzokera kubasa ndaendawo kunonzwisisa nyaya yekuti mashandi vanofanira kunge vachitestwa saka pane kwandanzi ndeiyo hama yangu chiendaiwo ikoko ndokwandaenda kulaboratory iri muna Enterprise Road Tokorodi saka ikoko munosvika uchingokiwawo ndaona paine queue ndikajoinawo saka wajoina queue unosvika paunobhadhara mari $25 kana wabhadhara woenda kurumu unotorwa ropa torwa ropa zviya zveshuga izvi zvobaiwa pachigunwe wobva waita se wotesta hazvitora hazvo nguva unozongomirira maresults ako 22 minutes.
Vanhu vanga vachiudzwa muchivande here kuti vabuda zvakadii pavatorwa ropa irori?
Muungana maodedzerwa maresults enyu. Ipapo ndo paanga pachinzi vamwe negative, vamwe vachinzi uri chipositive, vamwe vachinzi zviri inconclusive. Saka ndinewo mwana mukomangwa ndandinaye anga achitestwa achida kudzokera kubasa. Ndopanzi rako ropa zvinenge zviri kunzi hazvisi kunyatsozikamwa kunzi uri positive kana negative. Saka chiendai kunonzi kuSt Anne's. Saka chibva ipapo ndopatananga kunonzi kuSt Anne's kwacho kwataenda ikoko. Mosvika kuti Moscow cure. St Anne's kuti utorwe matest avaya vanoita munhu aya nepauro. Vanoita $65. Saka ndopatabvisa imwe $65. Ekuti atorwe ndobva atwa maswap aya zvikanzi mozouya mangwana muchinzwa maresults kana manzwa maresults munoenda munotoona maresults acho hamudzokere kuSendenzi munoenda pane kwatapiwa kwata tichiende mutown kunozononzwa maresults kuti uri positive here zveshuwashuwa ndo mafambiro azviri kuita indofunga kuti nyaya iyi nekudhura kwazviri kuita kuti kana ukambonzi positive unozonzienda kuSendenzi $90 kana iye $25 yacho yekutabhadhara iwe ina ndiona kuti ndinozvikwanisa kuti kana une vashandi let's say kana kuti 10 $250 istambike tiri mucovid lockdown inowanika kupi.
Imi semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti imi vemakambani mukwanise kunge muchiti vashandi venyu vadzokere kumabasa?
Hurumende dai vagadzirisa ipapa nekuti handifunga kuti pane vazhinji vanozvikwanisa zvekubhadhara mari dzakakura idzodzese dai vataka na $5 chaivo kana kuitisa mahara kuti kana paine vari kudzokera kubasa vaya vemakambani mahombai vodzokera votsvakwa masenda anongonotesta mahara. Zvinoencourage vanhu kuti vaende kunotestwa nekuti ma-$25 nababa kudai hakuna munhu anombodzigona dzakawanda kudaro nekuti unopedzisira wakuenda kuiko kuSendenzi wanzi uri positive kana kuti hazvisati zvanyatsikamwa wanzi uri negative here. $90 in total inowanika kuna ani nai mistaa takagara mudzimba kudai handifunga kuti zvinobuda zvakaroda kuita hamene nopa mwane imwe plan asi hurumende ingaigadzirisa ipapo.